Muozi uyo akatanga Harvest Soccer Academy mu Cape Town mugorera 2016 ane makore makumi maviri nemana ekuzarwa. Anoshanda muhotera achipa vanhu chikafu. Mari yaanotambira pamwe nembasera yaanopiwa ndiyo yaakashandisa mukuamba Harvest Soccer Academy. Muozi anoti ane vechidiki makumi mana nevatatu uye chikoro chake chine zvikwata zvitatu. Zvine vana vane makore anotangira pagumi nemaviri, gumi nemana uye gumi nematanhatu.
I am South Africa gorera 2012. Takatanga inonzi Harvest Soccer Academy gorera 2016. Yaani 2 years iko zvino. So I'm having boys under 16, under 14 and under 12. Tinotraina ku Capricorn, which is here in Cape Town. Tinotraina every Tuesdays nema Thursdays. Then to tamba ma games on Saturday. Taka join a league here. Would be FAL Good Hope League.
Muozi anoti chinangwa che Harvest Academy ndeche kusimudzira nhabvu yevechidiki kuderedza misikanzwa uye kudzidzisa vechidiki kuremekedza vanhu vakuru.
Kuti tiende mucommunity to those people who asina opportunity to come and play kuma big teams. So takuita yatoita nature or mental ma kids kubva kuma grassroots from different areas muno mu Western Cape. Titore vana vasingakwanise kuenda kunotamba kwaita sana Ajax, but vane chido chekutamba. Saka takuenda all those areas tichipartner neva ma communities, tora kids from the street and put them kuti vazive chinangwa chavo, vave nema goals to achieve in life. There are certain people asina kukwanisa kubudirira mukuverenga ma books, but it's good in playing soccer. So those are the things that we are looking forward to do. Basire vana bauma street from drugs, from meeting my parents, but there is something that you can do through playing soccer. We have three rest, Matosa, Makala and Mazimbabweans, which are helping, but mostly Mazimbabweans are true in Akushanda now, because you know Matosa I think it's in a 4 guys and Makala I think it's other 4 guys as well. So we have want to mix the race kutive international organization tive one on end all over. So it's not only to get a Mazimbabwean share, but to tora ma different races yes in Zimbabwe and Matosa Makalas tichisanganisa.
Muodzi anoti pane matambudziko akawanda akatarisana nechikoro cheHarvest Academy au anosanganisira kushaikwa kwezve kushandisa.
Matambudziko atiri kusangana naro ndirekuti hatina zvinhu zvakakwana kutire ma equipment ekushandisa. Kutirina nevana, but vana vari kutirina ne only 4 balls, which is singakwane kushandisa pama drills atinechiita. So that's our big challenge. Mabhora hatina, macones, majezi and matrix suits, water bottles, first aid kit. So zvinhu zvatiri kuti zvekuti tirega kumashure kuti hatina those kind of stuff. So tacho takawana people who are willing to help, vari kuda kubatsirawo this project, then yeah, zvinobatsira. So ndo machallenge atiri kufesa, zvinhu zvakanyanya matambudziko.
Muodzi uyo anotambawo nhabvu anodzidziswa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotamba nhabvu uyewo chine ruzivo rwakadzama munyaya dzekudzidzisa nhabvu, Hilton Masunda.
Harvest Soccer Academy yakatanga mugore ra2016. Takatanga tichingoda kudzidzisawo vana pasina zvatinowana, ende tine shungu dzedu naKelvin Muodzi. Harvest Soccer Academy yakatanga kuburikidza nechurch inonzi New Beginnings Harvest International Church. Iri nova pasi pemukuru wedu anonzi Pastor Irene Mapininga. Vanova vekuZimbabwe but tested vari kugara kuno Cape Town. Saka ndo gore ratakatanga.
Masunda anoti Harvest Academy izano rakabva kusondo yavanopinda naMuodzi yeNew Beginnings International Harvest Church, iyo inotungamirwa nechizvarwa cheZimbabwe Pastor Irene Mapininga. Masunda uyo anodzidzisa vana vane makore ari pasi pegumi nemaviri pachikoro cheHarvest Academy, murairidziwo zvakare wenhabvu pachikoro cheSt Joseph's Marist College Makare muCape Town.
Ndokoshawo maunder 12 ebhora kuno kuCape Town, South Africa, yetimu inonzi Harvest Academy. Ndiri kocha ane magwaro ecoaching, uyezve ndinokochawo kuchikoro muCape Town chinonzi St Joseph Marist College, kubva pamaunder 7 vakomana nevasikana, under 19 vakomana nevasikana. Ndakaenda gore randakauya kuCape Town ndakaya gore ra2008, uyezve ndakakura ndingori munhu aingotambawo bhora. Ndakatanga kutamba bhora ndine makore anoita manomwe. Baba vangu vaiva mutambi webhora, vaive mudzidzisi webhora. Baba vangu vanoitwawo Solomon Masunda. Vanova vakakocha vatambi webhora vakaita saSilver Fox, Wilfred Mugei naana Brennan Siska naana Usman Misi the late nevamwe vakadaro.
Mumwe ari kudzidziswa nhabvu paHarvest Academy ndiRicky Bongani Majimbo anoti ari kudzidziswa zvinhu zvakawanda pachikoro ichi.
My name is Vicky Bongani Majimbo. I live in Fishhook. I come from Zimbabwe. I have learned how to respect our parents and respect other people, and I have learned how to serve the ball as a goalkeeper.
Mumwe wechidiki tinotenda zvinounye anoti matambiro ake ebhora ashanduka nekuda kweruzivo rwaari kuwana paHarvest Academy.
My name is Tinotenda Zvinounye. I'm 11 years old. I come from Zimbabwe. I play for under 12, and the things I have learned is how to pass and control the ball, as well as how to kick the ball.
Kunyange hazo mwozi achisangana nezvipinga idzo mushuviro yake anoti izvi hazvisi kuzofa zvakaodza moyo wake. Ndakamirira Studio 7 mu Cape Town, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.